Misoro yenhaudza nhasi, chishanu kurume 30, 2018. Murikuiverengerwa neni Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanotanga zororo reEaster zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari munyika, izvo zviri kutadzisa vakawanda kushanyira hama neshamwari. Vari kushandisa dzimotokari pazororo rino reEaster voyambirwa kuti vangwarire kusapinda mutsaona idzo dzakatanga nezuro. Vanhu gumi nemumwe chete vakafa uye vakawanda vakakuvara. Vanga vari mumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vanoonekana nevanhu vemuZimbabwe muhurukuro yavari kuita neStudio 7 nhasi manheru. Vakavhiringwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika muna 2008 vanoti havana kana kuripwa kana kuwana rubatsiro zvichitevera kuparadzirwa kwavakaitirwa misha, midziyo pamwe neupfumi hwavo. Vengere Stadium yekwaRusape inobvumidzwa kutambirwa nhabvu yepamusoro-soro nePremier Soccer League. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa neveruzhinji pazororo reEaster ratanga nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika nechishanu. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona.